Umwe wechidiki anogara kudema tiri vanhu chikwava anotiricha kamupa kuti agumisire ava kuita zvemudhudhudhu ishungu dzekutsvaka raramo.
Basa dzakatitanga tichingotsvakawo zvekurarama. Tinokuta kunoo mabhatiri akafa chii wateza masimbi zvomunguvaiwo izvozvo. Tichiti ndo zvakuzoisewo pazuva kana zvakabhadhara.
Kelvin Chikanga wemudema zvakare ati akatenga mudhudhudhu wake achishandisa mari yaakawana kubva mumaricho aanoita.
Tichikonzeresa mazuva ano kuti vana vamhanye mhanye vachitakura zvinhu nemidhudhudhu kuti mazuva ano hakuna employment, saka kuti mwana angogara mhuri yake inofane nzara, saka vaakungoita sezvisi kuti chamuka mudhudhudhu chii kuti vawanewo kurarama.
Aimbova mupurisa arizve mugari wemunzvimbo yedema Innocent Mugabe anoti akatosiya basa rake kuti aite hake basa rekutakura zvinhu nebhasikoro kuti akwanise kutenga mudhudhudhu.
Saka ukawanawo something chokuwaraidza uchiwana zvinhu zvokuita at the same time uzvekubenefita something uchingowanawo something chaunongocheraramo uchingodiki.
Mumwe wechidiki Revai Dirani uyo anogara mumusha wemaberen muguta reHarare anoti ari kushandisa mudhudhudhu wake kutakura gasi rave kushandiswa nevakawanda kubika.
Tinoita zviya zvekuti tinokwanisa kuwana vanoda kudhirivhariwa ivhoni kana gasi kana zvinhu zvavanenge vangoda kuti tivabatsire kutakura, tinokwanisa kuvatakurira nebhaiki.
Tichaona Gwenzi anoti achararami nechamuka inyama sezvo bhizimisi remudhudhudhu riri kumupa mari yakawanda.
Uko bhizinesi
Kanzura wemuwadi 2 kudema vaEric Chinyani vanoti zvinofadza kuti midhudhudhu yavakupa vechidiki cheuviri zviri kupa kuti varegedze kushandisa zvinodhaka.
Tinofara nemabasa ari kuitwa nevechidiki nekuti tiri kuona kuti vari kuwana raramo yavo vachiraramisa vavanogara navo, nekuti zvino zvava kukwanisa kutizawo kumadrugs vachikwanisawo kurarama zvakanaka vamwe vechidiki vachikopawo.
Makambani ari munyika anotakura zvinhu nemidhudhudhu anosanganisira Prompt Delivery, Tumaisu, Dial A Delivery, Tirivashe Delivery Services, Bike It Express nemamwe. Muguta kutakurwa zvinhu nemudhudhudhu vamwe vanobhadharisa madhora ari pakati pemaviri nematatu. Ndakamira Studio 7 kudema, ndini Jeffrey Moyo.